manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 18, 2019. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezve ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei wavanikwa vari vapenyu. Utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende hwave parumananzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari kurangwa mabasa.
Vanhu mahekopi vanoenda from blue roof ndokunozoitwa decision nekuti vari kuenda pa pavanozita pronounce the decision nekuti vari kuenda pari.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba navana mukoti nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vabudiswa muupambwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabothombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezve ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panhare mbozha yavo vamagombe vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manosis makaona odi ya isekireta iya kunzi varido kundiuraya between Chivu and Harare. Vaka senda that message kwandiri vaka fonera Dr. Peter Magombe. We were sitting next to each other. Tairamba peanuts yanga yapiwa ne government. Then government yakada kutikohesa kutisainire peanuts izozo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinokuuraya. Then ndabva ndatenderedza ODA inonga makaiona iri kutendera ODA. Before that vakauya three armed men vakauya kumba kwangu Chivhu vachida kuti kidnap, then I escaped. You see, then ndikanyarara after until vandifonera somebody akandi advise kuti isa auto recorder pafoni pako. That's why papa ndakazokwanisa kuva recorder.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwa vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwava magombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai, munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti government yatisa pango yakadai yekuti tinosiya varwere vedu asina vanhu asina kwatenda tichiswera kuita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvakangogadziswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu zvinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu bcause varwere vavo it can be anyone of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu but zvinorwadza kuti ndopatasvika nongwa yatasvitswa.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosaya Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri hwevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichire panyaya iyi, utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende vave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari mukuramwa mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa chipatara chepari renyatwa nhasi, zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo. Kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa. Uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata, amai Edith Kanyange, avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kupari renyatwa, vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti ivo sevarwere vakwanisewo kurapwa.
Ndinouya kuno kundachisirwa kimo ndechidzoka. Saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanza madokta asiri pabasa. Apa inini ndiri kurwadziwa. Saka chikumbiro changu semurwere kange chekuti dano kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionewo kurapwa tichidini tichipora. Hamene kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi, like inini nenhumbu yese yamuri kuona kuti ndidye handigoni kudya, kuti ndifeme handigoni kufema. Saka ndofa here ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo, but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanogona kutaurirana zvechidini zvechipera. Ndochichemo chedu kuhurumende kuti wedu we tinzwirewo tsitsi tione kurapwa, tiri kurwadziwa tinoda kuti tirapwe.
VaTaweks weMere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino.
Zvakatodhakwa zvinhu zvachona hasi kutombobuda kana kutomborapwa. Kubva last week Sunday vanga akapinda muhospital akatsikwa nemota, hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo. kana madoctors achiona asitombouya kuzomboona kana kudreswa asitombodreswa atori mawana asitombobuda zvakanaka. Saka zvakutoda kuti ngoti dai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazvishaya zvokuti zvigadzirike. Ndo chokwadi.
Mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vaPeter Duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvo asina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara cheparirenyatwa.
Handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota inspect. So akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara saka kurapwa kwacho hapana nenhasi. Gumbo chara kutoora. Hapana chiripo. Saka pakatoipa zvekuti tombedza kuchema kubatsirwa racho tonge tingabatsirwa bata hapana rubatsiro kuwanika saka pakaoma.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombeyi kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara. Mukoti uyu ati vanosiramwa basa navana chiremba vanosiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa. Mukoti uyu atiwo hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwaDr. Magombeyi nemugovera. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanova nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose.
Machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muZimbabwe izvino vakarega basa. Nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyangwe muprivate sector. Vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombeyi ngavadzoswe.
Vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vaMagombeyi vawanikwa vari mutano. Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba. Vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparire nyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvino zvinonzi zvave kuramba zvichiita manyamamire nerongo muzvipatara zvikuru muguta reUlawayo. Mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vatangawo kuramwa mabasa senzira yekupa rutsigiro kuna vana chiremba vave nemasvondo maviri vachiramwa mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 payasvika pachipatara chamupilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramwawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nemusi wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa navana chiremba pamupilo asi vasingawane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichema zvavana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
As from Monday ndangachingouya panapa kumadoctors kwange kusina not even one. Vati vanokutora vanhu vari serious ndesei vanhu vaita maaccident kana munhu atova bedridden kuti vera achakwanisa nokufamba ndio vari atenda chete. Ezvo kuna baba vangu so asati apiwa that treatment. Hurumende should meet zvinhu zviri kutaura nemadoctors kuti vanhu varapiwe nokuti vanhu ndivo vatopinda mupunishment. Saka hurumende is supposed kuti meet that target iri kutiwa nemadoctors.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapawo pamupilo vati havachaziva zvekuita vakatsinirawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndandakauya nasekuru kuoperation manje tachaya dokta saka taakudzokera kumba. Kwai hatizivi kuti vanouya rini. Isusu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma. Dai hurumende yapindira nenge zviri nani.
Mukuru ana chiremba pampilo hospital Dr. Solo Ayengwenya vati nezuro chimwe chikamu chishoma chaana chiremba chakauya kubasa asi vabvuma kuti vana chiremba pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara havazi kufara uye vakawanda vavo havana kuya kubasa nhasi zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro upenyu hweve ruzhinji hunenge hwave munjodzi. Pamashoko ari kubuda mumapepa nhau ehurumende ekuti hurumende iri kuunza vana chiremba vechiuto muzvipatara Dr. Ngwenya vati havasati vanzwa nezvavo.
This situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutanga kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Bulawayo Hospitals anga ari mamwe chete. Vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Ndlovu avo vange vauya kuti vazoonekwa nana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanise kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru wavana chiremba pachipatara ichi Dr. Nasisa Stranga vati havakwanise kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magumbei avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwehama dzemufi kuti mutumbi unochengeterwa kupi uye uri muchimiro chipi kwakatadzisa mutumbi uyu kuenda kuHarare nezuro sezvakanga zvakarongwa. Asi mutumbi uyu wazoendeswa kuHarare nhasi. Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vabvuma kuti hapana chisungo chawiriranwa vachiti zvose zvichanoperera kuHarare. Valio Mugabe varambawo mashoko ekuti mutumbi waMugabe uchanochengeterwa kuSingapore kwavakafira usati wadzoka zvakare kuzovigwa kumarinda emagamba eHiroseka.
That is definitely not true. Ipapa vanhu vane manyepo vanonyepa. KuSingapore hapana manyepo. Hakuna kwainobva iyo. Hasvipo zvandisina kumbozvidzwa hakuna chakadaro.
Valio Mugabe vati dambudziko riripo nderekuti vakuru vemhuri havasi kuda kuti mutumbi unochengetwa mumba inochengeterwa vasi kuDoves vachiti havazive zvingaitwe mutumbi wehama yavo asi vamwe vachiti hazvina basa. Valio Mugabe vati vave kushushikana sezvo rufu rwatora nguva yakareba izvo zvave kupa kuti vanhu vataure zvakawanda pamusoro perufu rwaMugabe vachiti havangachengetere mutumbi mumba.
This funeral has gone for too long. What else people start speculating?
Mumwe mugaro wekwaZvimba, amai Lois Mutamba, vati hazviite kuchengeta mufi mumba kwenguva yakareba.
Hazvisi proper, but it depends. Kuti zviri sei, hazvisi proper, but hatizive kuti ivo vari.
Vanozviti tete vavaMugabe, Ambuya Josiri Jarija vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vatore nguva yakareba vasati vavigwa chero vakachengetwa zvakanaka kuti mutumbi usaore.
Semunhu anga ari mukuru pachizezuru chikaa chakare zvinodaro chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakaa chemadzitateguru.
Asi vamwe vataura neStudio 7 vati sezvo vaMugabe vakarwara kwenguva yakareba vemhuri yavo vanofanirwa kuchivazorodza nekuona kuti varadzikwa zvakanaka. Guva remhando yepamusorosoro richavigirwa vaMugabe riri kugadzirwa uye hurumende inoti zvichatora mazuva akati wandei guva iri richivakwa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndine Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakashungurudzwa pamwe nevanovatsigira vataura nhasi muSouth Africa vachishoropodza kushungurudzwa kwevanhukadzi uye vakurudzira kuti mapurisa adzidziswe zvakakwana. Apo paramende yenyika iyi iri kuzeya nzira dzekudzivirira mhirizhonga dzinobata vanhukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien sechipangamazano chavo chitsva mune zvekuchengetedzwa kwenyika. O'Brien vatsiva vaJohn Bolton avakadzingwa basa svondo rapera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri kuronga kuungana pamuzinda weZimbabwe uri muLondon nemugovera zvichiratidzira kunyunyuta kwazvo nekupambwa kunonzi kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye vari nhengo yebato reMDC kwakare kuBritain, amai Chennai Mutambasere, vanoti vari kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti ndezvemapato api ezvematongerwo enyika kuti zvipinde mukuratidzira uku kana Dr. Magombei vasina kunge vavanikwa panosvika mugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurongawo kuratidzira kumuzinda weUnited Nations kuNew York kubva svondo rinouya pachaitwa musangano weUnited Nations General Assembly. Taedzawo kunzwa divi renhengo dzeZANU-PF muBritain pamusoro pekuratidzira uku, asi imwe nhengo yatabata yati yanga isina chekutaura panguva iyoyo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata amai Mutambasere kuti tinzwe zvavari kuronga.
Zvatiri kunoita patinosangana, tiri kusangana kuti tiite kuti zvichemo zvedu zvinzwike. Zvichemo zvedu mairana nekubatwa kwatiri kuitwa muZimbabwe, maabductions evanhu vakamirira mahuman rights activists, kunyanya abduction yatiri kuchema iko zvino yaDr. Magombei. Katiri kudaidzira kuti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zviuye ticheme pamwe chete nomusi weSaturday kuZimbabwe Embassy.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutsakatika kana kupambwa kunonzi kwakaitwa kuna Dr. Magombei hakunei nechekuita nehurumende, asi kuti kune yavari kuti third force. Imi munei muchizonoratidzira makanangana nani kana hurumende yakazvichenura?
Angwe hurumende ichizvichenura ichiti i-third force yakavatora. Isu chatiri kuda, tiri kuda kuziva kuti Dr. Magombei varipi. Ko kana vachiziva ka kuti i-third force yakavatora, ngavaende kavanobvunza third force wacho kuti naiwe third force, ko munhu wacho ari pai? Nekuti tiri kuda kuziva kuti vari pai. Hazvina zvazvinotibatsira kutaura kuti vanoziva kuti ndiani akatora munhu, asi vasingagoni kuzotitaurira kuti munhu wacho aripi. Saka naizvozvo tiri kuti kuhurumende, pedzisai basa, titaurirei kuti ari kupi mukomana uyu. Kubvunzai ka third force wacho kuti akamuisa pai.
Kuratidzira kwamuri kuronga nemugovera uku ndekwemapato ezvematongerwo enyika kana kuti hakunei nechekuita nemapato ezvematongerwo enyika?
Zvatiri kusangana musi wemugovera kubatanidza zvichemo zvedu pamwe chete. Hazvisisina basa kuti iwe wakamirira utongi hwekupi, wakamirira MDC, asi tiri kuti huyai ticheme pamwe chete. Nekuti takachema takadeedzera pamwe chete, kuchema kwedu kunganzwika. Hazvishandi kuti kunoenda vanhu vashanu, asi nhamo iri kuonekwa munyika iri kudi, iri kubata munhu wese. Saka ndosaka tiri kudeedzera isusu kuti aiwa vanhu huyai. Kana muchida kuuya kubva kuManchester, tibatei toita sei? Tokubatsirai kuronga transport nechikafu kuti musvike tigobatana, tigobatanidza zvichemo zvedu.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune nhume yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClemente Vole vakasvika munyika nezuro. Zvii zvamunofunga kuti vangataurawo kana kuona kwavo pamusoro pezviri kuitika? Tichiona kuti vari kufambira nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzo.
Tinotenda kana mapato akaita seUnited Nations vachinzwawo zvichemo zvedu kusvika pakuti vanotuma vanhu kuti endai munoona kuti chii chiri kuitika. Ndinovimba kuti vachatibatsira kuti tirambe takatsikirira hurumende, kuti hurumende nemapurisa neiwo masoja kuti vatibatsire kuona kuti chii chiri kuitika, kuti zvinhu zvakadai hazvifambi kutendedzwa. Haingava hurumende inotarisira kuti vanhu vari munyika muno hativatendedze kuchema, nekuti ikodzero dzavo, ikodzero dzedu kuti tishedzere kuti aiwaka apa matikuvadza.
Vanga vari nhengo yebato reMDC muBritain, amai Chennai Mutamba Sere vachitaura vari parunare muManchester kuBritain kwakare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare nhasi yazivisa kuti yave kutsvaga mazano kubva kuhurumende, nyanzvi dzakazvimirira munyaya dzemvura kuitirawo kuti dambudziko remvura muguta ripere, sezvo madhamu ose anounza mvura kuguta ave kupwa uye mamwe acho akatopwa nechakare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Achitaura nevatori venhau mushure mokushanyira dhamu reHarava, iro raimboshandiswa nekanzuru kuendesa mvura kuHarare, sachigaro wekomiti yekanzuru yeHarare inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzai Kadzombe vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rasvika pakaoma. Amai Kadzombe vati vave kuda kuti hurumende itare kuti dambudziko iri rave dambudziko rinobata veruzhinji, kuitira kuti kanzuru ikwanise kutsvaga mari kubva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze kuti igadzirise dambudziko iri. Amai Kadzombe vatiwo vari kukumbira nyanzvi munyaya dzemvura, masangano anoshanda akazvimirira nemainjiniya kuti ape kanzuro yeHarare pfungwa pamusoro pekuti dambudziko remvura ringapedzwa sei.
Chatiita kuti tishedzere mainjiniyazi vasiri vedu vemukanzuro ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kushandisa zvinhu zvakasiyana-siyana, matechnologies manyuwa ari kusenzeswa kuchengetedza mvura inenge yamboshandiswa kuti ishande futi. Kuchenedza kwachona mvura kunokwanisa kushandisawo futi mishonga mishoma. Saka toda kuti tibatanidze misoro dzedu sevana vemuHarare tione kuti zvii zvatingaite kuti vanhu vawane mvura apa futi tisingashandise mari yakawanda.
Vatiwo veruzhinji vakasununguka kupa pfungwa dzavo vachishandisa dande mutande reTwitter vachishandisa hashtag Harare is my home. Vaendera mberi vachiti vakatovhara chigayo chemvura cheprince Edward, icho chaipamba mvura kubva kumadhamu eHarava neSekene, nekuti madhamu aya hachina mvura. Amai Kadzombe vati mvura iri kupera nekukasika mumadhamu eManyame neChivero, uyewo vave kutadza kupomba mvura zvakanaka nekuti hove dzave kutambira pane mapombi anotora mvura nekuti mvura yave shoma mumadhamu aya. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vauza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kanzuro yeHarare yatadza kugadzirisa dambudziko remvura, uye zvave pachena kuti dambudziko iri rave kuda muonera pamwe.
Pfungwa iyi yakanaka zvikuru, tinoigamuchira. Zvinhu zviri pasi apa paground panyaya yekushaya kwemvura zvaratidza kukundikana kwehurumende kubva kumusoro kusvika pasi panyaya yemvura. Saka kuti mapoka akasiyana-siyana auye abatsire padambudziko remvura nekupa muono wekuti zvingaitwe sei, chinhu chatinogamuchira zvikuru chinangwa chaitwa neguta reHarare.
Vatiwo vanoona sekuti dambudziko iri rikatarwa senational crisis zvinogona kubatsira mukuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko remvura muHarare nemamwe maguta nemadhorobha munyika yese. Kunyange hazvo vati kanzuru ichibatana nedistrict fund iri kuchera zvibhorani, panotoda kuvakwa mamwe madhamu seimwe nzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Amai Kadzombe vakurudzira vagari nemakambani emuHarare kuti vachengetedze pamwe nekubhadhara mvura, vachiti pari zvino vanhu nemakambani vane chikwereti chemvura chinodarika bhiriyoni remadhora emabond notes. Kunyange hazvo kanzuro yeHarare ichiti yave kugovera mvura, misha mizhinji yave kutora mazuva akawanda isina mvura, uye mune dzimwe nzvimbo mvura yave kuwanikwa usiku chete. Harare iri kupa vagari 300 million megaliters pazuva, asi guta richida 1.2 billion megaliters pazuva rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Teereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuratidzira kwakarongwa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vavanikwa vari vapenyu. Mutumbi wevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe unotakurwa kubva kumusha kwavo kwaZimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof kwaine kunetsana mumhuri. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.